Hurumende yakazivisa nyika yese yeZimbabwe kuti musi wa 25 October chishanu chinotera chino ichange iri holiday yemunhu wose, ende munhu wese anosanganisira varayiridzi nevana vechikoro. Saka varayiridzi vanofanira kutorawo mukana wekuti vange vachizorora. Tiri kukatira mara tichinzwa ministry yeeducation ichiti vana vanga vaenderere mberi vachinyora bvunzo, dzidzisi vaenderere mberi vachiinvigilate. Izvo zvinova zvinotyora kodzero dzavo dzino dzakaprovhaidwa muLabour Act yedu. Tichitarisa pasection 14c panoziviswa kunzi mushandi woga woga ane kodzero yekunge achizinga achizorora musi wega wega unenge zuva rega rega rinenge ratarwa kunzi ipublic holiday. Zuva iri ratarwa musi wechishanu rakaanaunzwa zviri pamutemo nehurumende yedu, yatove public holiday yemunhu wose.
Chichemo chenyu panyaya yezuva rezororo rataurwa iri ndechei?
Kana vatadza kuti vanhu vazorore, kana vanhu vatadza kuzorora, Labour Act inoenderera mberi ichitaura kuti vanhu iye vanofanira kuti vachibhadharwa mari yekuenderana nekuvakombanzeta inenge yakapetwa kaviri pamari yavo vanofanira kunge vachitambira iri nomo. Tikatarisa varayiridzi zvavo vagara vari vanhu vanga vari pastrike vasiri kuzoendera kumabasa, asi tinoona kune vari kumbunyikidzwa vachienda kumabasa. Tiri kuti kune hurumende, kana mambunyikidza vanhu kuenda kumabasa, chivabhadharai zvinoenderana neLabour Act mari yavo yakapetwa kaviri kuti vakwanise kukombanzetwawo kushanda kwavari kuita panguva yekuti nyika yese inge yakazorora. Hatinei nezvatarirwa horidhe yacho, chero vanhu vakati tauda kuita horidhe yekudya matamba, chero vakati tauda kuita horidhe yekutamba nhodo, asi kana yangonzi ya public holiday zviri pamutemo, sevashandi tete kuti hatiza kuti korodzero dzedu hadzingavhunwe, tinoda kuti tizorore. Saka kana paine wose achange achimanikidzwa kuti anga achishanda panguva iyi, anofanira kunge achikombanzetwa zvichienderana nemitemo yedu yemunyika yeZimbabwe.
Ko iyo hurumende yanga yamboramba here kukubhadharai kana mukashanda pazuva rezororo?
Tatumira nhume yedu vamunyaradzi masiwa kunosangana nevashandi vehurumende vemumahofisi makuru vachitaura nyaya iyoyi. Takamirira madzidzisi vose vachazenge vamupunyikidzwa kuti vashande. Vamboita semakakatanwa vachiti ragarai basa ravanofanira kunge vachiita, ende zvinzi holiday yanga isiri holiday iri pamutemo. Asi mushure mekuramba tichiinsista kuti vanhu vanofanira kubhadharwa, tasvika pakupusha kusvikira vataura nevamwe vavapabhuli Public Service Commission kusvika zvazobvumwa kuti marairidzi vose ava vanenge vazowanikwa vachishanda vachazenge vachiwana muhoro wavanowana unoenderana nekushanda kwavo.
Varayiridzi venyu vari kukanganiswa sei nezuva iri, uye vanenge vachishanda here? Tanga tichifunga kuti kuda pamwe muri pakuramwa mabasa.
Izvo hongu tirikungoitawo, asi tinoziva kuti varayiridzi vedu vatomirira isu vanenge vasingashandi. Asi singoriwo basa redu rekuti toziva kuti pane vamwe vatopunyikidzwa vasiri mamemba edu vongozoshanda kuti vange vaine chavangawanewo pakushandiswa kwavo.
Pane zvamanga maronga here maererano nevana vechikoro vari kunyora kuti kana imi mukasaenda kubasa nemusi wechishanu uyu, vana vechikoro ava vanozonyoreswa bvunzo dzavo rini?
Isu sekutaura kwatakaita kare, bvunzo dzevana ava dzagara dzatadza kubatwa zvakanaka kubva kare, dzamupunyikidzwa nenyaya yekuti vamwe vana vari kudonyora vasina mainvigilators. Isu zvataitoshuwira nezvatakanguri tataura ndezvekuti education system yedu is not ready for my examinations. Is not even ready kuti vanhu varambo vachienda kuzvikoro zvichitarisa nematambudziko ese ariko. Muono wedu isu wanga uri wekuti zvinhu zvose zvitombomiswa kuitira kusvikirana tagadzisa zvinhu zvedu zvagadzikana. Maticha atambirawo mari yekuti vaite sevanhu. Hatingatrusti maticha ane nzara kuti ainvigilate vana vedu, ndo patichingori. Tiri kuona kuti maexaminations edu atori compromised zvakanyanyisa nekuenderana nekuti vanhu vari kuabata vanhu vari kutozvitamburirawo. Tichitarisa vana vacho vari kuuya kuzvikoro kunonyora dzamanishoni vaine nzara. Tichitarisa matambudziko ose ari kusangana nekuti maticha anofamba makiromita akawanda achinotora mapepa ekuti vana vanyore. Zvese izvi zviri kuita kuti maintegrity emaexaminations yedu idone. So muono wedu wakadosiyana nemuonero uri kuita vamwe. Tiri kutoti dai tamira tasaspenda zvinhu izvi, tatanga panyowani mushure mekunge taita nhaurirano nepundutso dzinoita kuti murayiridzi awanewo cheuviri chaangaise muhomwe. Hurumende yemisamo austerity measures towana mari dzinokwana dzinoiswa mueducation system kuti zvinhu zvedu zviendeke, tisaite mahumbwe nematakanana atiri kuita izvozvo.